Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvedzidzo rayambira zvikoro zviri kukwidza mari yedzidzo kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kunzwisisa kuti pane zvikoro zvikuru zvemaboarding zviri kuwedzera mari zvichiti zvinoda kutenga chikafu sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, asi vayambira vari kunyanyokwidza kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvikoro zvakawanda munyika zviri kunyorera vabereki tsamba zvichiwedzera mari zvopa kuti vabereki vacheme-cheme vachiti naivo havasi kuwedzerwa mari kumabasa kwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
Pane zvikoro zvakati wedzerei mari zvizhinji zvakawedzera nemhando inoita kuti zvikwanise kupa vana chikafu nezvimwe zvinodiwa pachikoro zvakakwana. Izvozvo hatina kupokana nazvo. Takati isu chikoro kuti chirambe chichiendera mberi chinotoda kuti chive nemari yakakwana. Hazvibatsiri kuti tichiti chikoro rambai muchichaja mari yamakanga muchichaja mugore ra2018. Izvozvo zvose zvachinja zvinoita kuti vana vawane chikafu pachikoro. Saka sekretari wedu akatarisa maapplications aiitwa nezvikoro ekuti vakwidze. Ose maapplications ezvikoro zvakaita zvine tarukano uye zvisinganyanyi kuomera vabereki akaita kuti zvikoro zvikwidze nepamusoro pekutoda kuti zvikoro zvirambe fambira mberi zvakanaka. Asi kune vamwe vanozonyanyisa kukwidza kwacho.
Ivavo vanoitwa sei?
Ivavo kana vari mumagovernment schools kana kuti maschools akaita semafaith-based, sekretari unopindira achiti aiwa hamungakwidzi zvakadai nekuti hurumende iri kukubatsiraiwo kumaticha nezvimwe zvakadaro, saka kukwidza kwacho kunofanira kuyereshei. But kune anonzi association ematrust schools.
Ko kune matrust schools zvinenge zvichifamba sei?
Ayo ndiwo maprivate schools. Kazhinji vanenge vakawirira nevabereki. Kazhinji vanogara pasi nevabereki vanoisa vana ikoko. Vowirirana kuti tokwidza kusvika pakati. Saka iyayo kana zvaakuzotaurwa munhau, mapepa kana generally pasocial media zvinoonekwa kuti zvikoro izvozvo zvinenge zvichinge zvakwidza zvakanyanya. Asi kazhinji vanenge vane maagreements avo. Uye ministry even though ichipindira vanofanira kutanga kupindira e-competitiveness commission inozofanira kuenda ichiti izvi zvamaita tidzikisai kana kuti rivesai zvamanga maita. Saka mutemo wanga uripo kare nemutemo uchazovepo watakagadzira muparamendi unoti iyayo maprivate schools anofanira kucontrolewa necompetitiveness commission abereki vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka vanofanira kuti vaende commission itarisise nyaya dzacho kana zvazotambisisawo ministry zvino pese yapindira kugadzirisa nyaya dzakaita seizvozvo.
Muzvinafundo Paul Mazvima vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti gwara rehupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Vachitambara vanoti izvi zvapa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende zvikuru panyaya yemari yemaRTGS dollars yairi kushandisa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu zvekare weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Profesa Mtuli pawakapinda mugovernment vakauya ne austerity for prosperity vachiedza kuti vanga vachiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika yatingati macroeconomic stability, asi zvatiri kuona stability iyaya haisati yadzikamidzi. Infact tiri kuona instability yakanyanyisisa pakuti zvinhu zvinoramba zvichikwira, zvinhu zvinoramba zvichiti netsei hazvisati zvinhu hasi kugadzikana. I think setarisiro yanga iina Minister of Finance Professor Mtuli. Makaonawo zvakare hapana chanyanya kushanduka in terms of mabatirwo anga achingoita mari. Muri kuona nyaya dzemoney supply growth, even International Monetary Fund yakatotaura kuti money supply growth yemuZimbabwe iri kunyanya kukurisisa zvisiri sustainable, nekuti kana growth yemari iri kukwira but economy iri kushrinka ndo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa inflation. Makaona on average per month kubva muna January month supply growth yedu yanga ichikwira na about 80%, but economy yedu svondera pera iro taka kwakaparirwa pre 2020 pre budget strategy paper irotaura kuti economy yedu ichadonha gore rino by -6.5%. Saka izvozvo zvinoita kuti pave nepressure yekuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Saka in terms of machanges anga akatarisirwa haasati anitika anogona kuita zvinhu zvinge zvichifamba negwara rakatisiya nezvariri kufamba naro pane nguva.
Asi izvi hazvinganzi here upfumi hausi kunyatsokwira nenyaya yekuti munyika mune nzara?
Ichokwadi ichocho igoti riri mugore renzara and akakaucha yedu ine kusafamba kwakanaka kwezvinhu maakakaucha kunoafekta ikonomi yese. Saka think idambudziko iroro riripo raita kuti zvinhu zvinyanye kubva zvaderera. Butwo chimwe chiri kuitika nyaya dzeconfidence, maona kuchinjwa kwaita mapolicies munguva shoma pupi pupi ichangopfuura. Within the last 6 months taekuexperienza machanges akawandisisa aita kuti vanhu vasagadzikane. There's a lot of policy inconsistency, a lot of policy instability. Saka izvozvo zvaafekto zvakare confidence nekuunzwa kwaitwa Zimbabwe dollar zvinhu zvisati zvatigadzikane kwakaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka.
Asi iwo vamutuli vanenge vari kutika gore rinouya vari kutarisira kuti zvinhu zvinogona kunge zvaanani zvekuti upfumi hwenyika hunenge huchiti kwirei.
Pandatiro iyoyo, but tatiro iyoyo iri kudependa nekuti tinenge tawana mvura yakakwana yakanaka here. So far ma weather forecast ari kutaura kuti tinogona kuwana below normal to normal rainfall. Saka takakwanisa kuwana normal rainfall zvinoita kuti agriculture inge ichisimudzirwa, uye zvinogona kuita kuti kukariba mvura itizare zvoita kuti electricity generation yedu iimprove. But angori maassumptions aripo, hatisati tane chokwadi chekuti tinowana mvura yakamira sei, but takasakwanisa kuwana mvura yakanaka then economy yedu inogona kuderera zvakare irogo rinouya.
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja pamwe chete negurukota rezvemari vamutuni Ncube vari muAmerica kumisangano inoitwa gore negore neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank. Ngatidzwei hurukuro yavaita naMarvelous musanganya uye weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza zvaanotarisira kubva mumusangano iyi.
Sounaziva Zimbabwe member ye IMF and also member of the World Bank. So annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting is going to attend and also that's the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet other financial institutions. Like says Zimbabwe, so to meet other side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamwe kunzika pari zvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebond. Pane urongwa here hwekuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handi zviti vachitora chimane bond. Ndapota vachimanga nyaya yemaprize anonga ari hai. Andinoziva kuti mubvunza wako ndokuti kuti chimane bond. Haisi bond which is the issue. Ndapota chikumusha chiripo chizhinji kuchindo attend to maprize anonga ari hai. Therefore, we need to stabilize the exchange rate. Kuti isadini, isa kwa za price increases.
Vamwe vari kuchema-chema wachiti ivo, dai madzukira imi ku American dollar, kana kuti mari yekunze ku America, nekuti inenge inobata uremu. Zvakamira sei pane nyaya iyo?
Zvanoita kuti haizi nyaya iyo, chipo chiripo nyaya yekuti izvozvo, tiri kuti maprize edu aite stabilize. Stability yemaprize inobva kumakuti tinga tine foreign currency. Haisi nyaya yemaUS dollar inoita kuti nyika inake. Asi kuti tofa kwatine production. Zimbabwe chiti tina productivity. We tine importa zvakawanda zvikuru kusanganisira zvinosangana negorosi, wheat. Tine importa mafuta ekudyisa kubikisa nawo. Tine importa mukaka. It's not of saka hosha iyoyo inofokurapwa nekuinkisa production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in either. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, and about any currency in the world, I still need to work hard as a country. And the main entrepreneurs produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo yamataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sagovernor kuti muone kuti izvi zviri kuitika?
Confidence yeZimbabwe is far wide and inoto zvakawanda. Chokutanga tofa kwatine unit of purpose. Tofa kwatine social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe kuti zvifambike zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti maZimbabweans takasanganiswa pamwe chete toita maentrepreneurs zvakanaka tose and at the same time tichiita kuti tiite minimize I can just say a little bit of less of bad news in Zimbabwe is very important. With every time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized.
Governor Reserve Bank of Zimbabwe, John Manguga, vari parunare mu Washington DC na Marvelous Musanga Nyahuye. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com inoti bato re MDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa raende satsamba zvechimbi chimbi kudare repamusoro redzimosva richiti rinoda kuti mapurisa mazhinji vari kungomira mira mberi kwemahofisi avo vabviswepo. Mudaily News mune nyaya inoti vashandi vatatu vereserve bank of Zimbabwe vanogona kusungwa mushure mokutadza kwavo kumira mberi kwekomiti yeparamende kwavakange vasheedzwa. MuNewsday mune nyaya pamusoro pemagweta ari kukurudzira Chief Justice Luke Malava kuti vabvise mutemo unoti mutungamiriri wenyika haaendeswe kumatare edzimosva kana achinge apomerwa mhosva. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Dimenzo pano pa SA pano baba vari kuti povho nani government organization vanongonyora chete nhau yekuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikiswa uye vasinganyori kuti mota dzamapurisa dziriita sei dziri kupiswa. Mapurisa ari kurohwa iwo kana vari mapurisa kana kuti vachidza basa rechipurisa munhu akaresista arrest pane itwa inonzi maximum force. Ko vanhu vaprotesta murunyararo vapondwa vakuwadzwa vaurayiwa vaisa ka maximum force kuti zvionekwe zvisvike zvionekwe kunzi asirias nechinhu chedu. Zvino ndafara kunzi vavabiti vachitotaurawo kuti kwamahomedi musa kune posta rakatonyorwa kunzi prize inogona kutongochinja anytime usati wasvika uri patii. Vakomana anachamisa anabiti tiri mumashure menyu tiripo ndokusaka takakwisai pamuri. Muri kuona kuti munangagwana kutaura kuti munongoukura muchingoukura tisichira sei tichingotonga tichingotonga kutosekwa kwatinenge tichiitwa. Vakomana chiitaiyo purani B. Plan B kana kutotora security yo yaanenge achidada nayo because munangagwa nemukadzi wake haangambogoni kuti kunda isitese chinhu chingachiibvechi. You can promise that security iyoyo zvamunga zvavaitira kana chinhu chike chabvechi. Handi munonzi muri maloya makadzi tatidzeiya kudzidza kwamakaita apa. Tiripo vakomana tiri mumashure menyu tinokuteerai tiri mumashure menyu tinokusapotai. Vakomana ka zvinhu zvesvika panguva isingazoiti musangotaura chete kana kungoukura zvonotaura namunangagwa zvaziya. Take action vakomana. Take action nguva ichiripo hapachaidi zvinhu zvechikristu kana zvechidzimai aa pakutobva kutodiwa purani yakasimba manje kuti chinhu chiite sei chibve nyika yaenderere mberi chinhu chatingambobvi nehumainini uhwu vakomana ka ndatenda zvangu.
Mangwanani yakanaka Studio 7 vana mukoma wande ndaanchingodangotaurawo panyaya yezviri kuitika muZimbabwe. Tatambura vedu we ini ndiri muMozambique ndiri mubheira. Nyaya iri kuitika muZimbabwe haisiri nyaya kwayo. Dai mudhara abuda asiya chigaro munangagwa ngaasiye chigaro nokuti hazvichabatsiri zviri kuitika izvo.
Rugare rugare vabati weStudio 7 ndokumbirisawo avo babawo vanonzi vamugwada vamugwada enenika ndashaya kuti vanhu vezanu havazvioni kuti ndo vari kuuraya nyika havazvioni. Vamugwadika taurayiwo semakazvara mukazviti batei bichana moitawo semakaberekaka kana denga munowana rakavhurika kune kwamuchazoenda. Ndatenda hangu.
Masira ere maSudio 7 apo masira ere aya ndikungotora nyaya yekuti munonga munovita uri panyaya yemavoice recorder avoice unokwanisa kuisa kana 4 or 5 vasi kundopinda apazoshanda chizanu zvamera kana iri nguva inonga iite shoma munokwanisa kutoita kana 1 hour chaicho simba rekuteedza tinaro kana kusvika muzi 45 minutes chaichoo haya timboonei piba kuteera because vanotora vanhu apa tinotozwawo kuti anhu pane ane muono unonga uri nani nani ndozoita uyoyo unozi pupa itogara piwo avazi tagwiri ba wezanupiefu amba vatora nyaya yekuganzi vanhu vanorwira kutira vanhu vari kunyepa chichi vari kutaurwa izvi kuti hanzi mapurisa avati vadii ende haukanganisai murume makambotaurirwa he nyaya yekuzi mazanupiefu nga asataure baba. Muzanupiefu nguva yekutaura baba kozi iwo anotaura kuzbc paanonga achinyatsa kusimbisana pachizanzana asati ambozwa munhu emdc achitaura zvinhu zvake zvaanonga azvina zvirai anongobudisa panonga pangaurosvika zvisvika kwete zvinhu zvese. Saka akomana ezanupiefu natogwiretwa ngaataure zvako zbc neheraudi nezvinhu kwete panapa Nana mtuti nana yesi mazani ifungaza tawe ba kuza azizi kutawa ndatenda angu jelzi pambe yeye kubata
kwa mkwana nakana kasi jesevi muka sehi wa shamara wetu jesevi wose wa tebele wetu jesevi nize mufunzo wopa mforo te na wenetika u Zimbabwe nuwa hizo kuchinzi kana kukanzi kuno fone wa kuchitavu kwa maelanezi nizu kuchitika Mzimbabwe waka fana nane kunzi mapurisa kangaka kumba maofisi MDC kana kukanzi kuno fone wa warimu rumende kana tuwarimu wanu tunga mire mapurisa zimuni zengu wanu kuna kuwa kuchinzi phone zao zanga zisinga daviru zikonzero nezi zisinga daviru kuna kute waningu wajizi zao utu warikita uore warikita zunusina kunaka dosa kwa zisinga daviru mafona hawa uye imwenya eno nzi wano wano zunzi wano sungwa papira nguwa wano waya waka vura ya wano mapulisa ni masoji waya waka vura ya wano waya wano zupuwa nguwa ya kunzi wano zunga kurenu uya ayesi na wewe reo kuti wawane mukana kuti zawano zunga wano sunga kurenu uya kutu zinonzi kusunga muno zinoda kuti utange wambita zvekuchera muno kuti unge muno ari kuita zvemaini vanotaga nekungosungwa izvi ndopane mubvunzo wangu chete ivava
nini ndizine gogo akangozvimirira vasingadi havo kutaura zita ravo kuti ndiani asi nyaya yavamunangagwa iyi yatinetsa iyi vamunangagwa vatototadza kutonga nyika iyi ngavangopawo vamwe iko zvino tinorwara hatigoni kana kuenda kunorapwa kuchipatara asi ivo vakagwara vanobuda muno munyika nokuti muno munyika hamuna mushonga hamuna madoctors isisu vacho vari kuti vanhu vakatiitera havasisinei nesuyo vachitaura zvokuti takavavhotera hatina mumbovavhotera isi nokuti vari kutidzungaidza baba vari kungorarama ivo nemhuri yavo isu tiri kufa izvozvizvi tiri kubudiswa muzvipatara tichinofira kudzimba nokuda kwokuti ivo havana kana hanya nesu ngavasiye baba ava ngavachitongosiya zvavo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakwikwidzi gumi nevaviri veDemocratic Party vari kutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidza kuva mutungamiriri wenyika gore rinouya. Vatangopedza kuita gakava kana kuti debate mudunhu reOhio. Parunare tina Dr. Chipotendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vange vakatarisa debate iri. Mangwanani Dr. Dendere.
Mangwanani mwamukasi.
Kazvadizi maonei manzwei padebate raitwa iri?
Ndoona kunge nyaya yezveutano yehealthcare yadzoka iri front and center. Tanga takatarisira kuti kuda vachitaura zveukraine neimpeachment zvakanyanyisa, asi paimpeachment vazhinji vari kubvumirana kuti vanoda kuona impeachment ichiitika. Kunze kwamai Tulsi Gabbard ndovega vanga vachiti kuda impeachment inogona kusava yakanyanyisa kufadza maamericans ose, asi taona kuti mademocrats mazhinji ari kubvumirana nezveimpeachment. Havana kunyanyisa kurwisana navaBiden panyaya yezvemwanakomana wavo anonzi akapiwa choko muhomwe nevekuUkraine. Iyoyo nyaya inenge isina kunyanyisa kudzikadzika kumadhemocrats. Asi nhau yezvehealthcare yaratidza kuti vese vari kuda kuti pave neprovision yekuti vanhu vese vawane kurapwa kuzere munyika yese, asi vari pane kakusawirirana pakuti zvinofanira kubhadharwa sei. Vamwe vari kuti vaSanders navaWarren vanofanira kubuda pachena kuti vanhu veruzhinji maticha, manesi nevamwe vakadaro daro ndo vachazenge vachibhadhara mari yakawanda kana zvichinge zvaitika zveUniversal Healthcare.
Zvimwe zvavataridza kunge vanowirirana zvakaita sezvipi?
Vataridza kuwirirana panhau dzemabasa. Vese vari kupromisa kuti kuchazenge kuchiuya mabasa akawanda. Asi vamwe vari kutiona uye kuti kwava nemichina yakawanda wanda yaakuita mabasa aimboitwa nevanhu inogona kuzonetsa. Asi vari kubvumirana kuti vaya vane mari dzakawanda vari kumabhiriyoni vanofanira kuti vaabvisewo mari zhinji pamataxis. Sezvakaita ana Amazon nana Facebook nana Apple vanga vachiti vanofanira kubvisa chikamu chakati kuhurumende.
Kana makatarisa zvamanzwa nezvamaona, meseji yavo imeseji yasvika kuvanhu here?
Ndinoona sekunge vanga vachimhanya mberi, havana kunyanyisa kuchinja. Mai Elizabeth Warren vaBernie Sanders navaJoe Biden ndo vanyanyisa kuwana airtime zhinji. Ndiri kuona kunge meseji yavo inongoapila kune vaya vanga vachivafarira, but handione sekunge debate iri ravahwinisa vanhu vatsva. Patwitter nepamwe pasocial media vanhu vanga vachiritaura kuti mudebate iri vanhu vari interested nezviri kuitika kumidwest, but hazvina kurakidza kuti pane chido chekuti mavhotsi evanhu vatema nevamwe vemakanda matema vange vachiincludwa mupolitics. Saka handione kunge vawana vanhu vatsva, asi kuti vanhu vachangodzokera vane vaya vanga vachivafarira kubvira nakubvira.
Munoona sekuti pane abuda akamira mberi kwavamwe kupfuura vamwe here?
Ndinoona sekunge ivavo Mai Elizabeth Warren navaJoe Biden navaBernie Sanders ndo vari mberi. Handione sekunge vamwe vazhinji havanga vakangoti zii. Meya Pete vanhu vanga vachiti kuda vanogona kuenda mberi, but handione sekunge vazviratidza padebate sana.
Dr. Dendere, tinotenda zvikuru nemashoko amatibatsira nawo.
Aiwa, tinotenda imini kurama mutsvuti pama mabasa.
Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vanga vachitipa zvavavona nezvavanzwa padebate raitwa reDemocratic Party kuOhio.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Michumbi makumi maviri nemisere yezvizvarwa zvekupinya zvakafa mutsaona yeEthiopian Airlines zvakaendeswa kumusha kuKenya nezuro. Ndege yeEthiopian Airlines yakadonha paJohn Addis Ababa muna Kurume ikauraya vanhu vese vakange varimo vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe. Kenya yakarasikirwa nezvizvarwa zvayo makumi matatu nevaviri mutsaona iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hafu yevana vose muAfrica havana kunyoreswa panguva yekuzvarwa kwavo uye havana mapepa ekuzvarwa kwavo. Izvi zvinokonzera kuti vasawana batiro muzvinhu zvizhinji zvinosanganisa zveutano nezvedzidzo.
Mulengana titiendele kusangalala chape otandi titidenyana tiko ipapa chamunoroera na ipapa
amuna kunezana tigande changa
kisha impaka esingo ekurwisana
tiambe tikitaka pesa tomandi anga sefaka
kakasa ipake muwe kupaya jondi
Ngai bake tambo kanona kuta zvikuru kanobva kuna Freeman achibatsirwa naMacheso. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, regai tibotarisa zvanga zviri munhau. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
So we